Nakutangaza chigiri batore dore tripusi. Iyo nukinamilwa na wachamisa waka wina my election 2023 about 2023. Shiruki tika zese nshi. Zino tera apana tifinga peri. Asire dhali tizatare kwa leo Zimbabwe. Muruko wana zao ili kujinda ama MP ama kasaruta. Zano ili kujinda ama kanzura ama kasaruta. Chinanga te zano. Ite kuticho. Zando wachona tuche zimudari parliament. Wata ratu wa shakare kuticho nchilo gati. Wacha misa wakara tashawamu nanga ma election. Waka unashile mchindo. Zano shakare itaramba kuti. Wacha misa waka zikina mwosu. Iko sio soa kuita soko zinda ma MP, soko zinda ma kanzura. Atasa duanawa, mino wajiva kutripo si. Nitarose, yata wina ma kanzura. Yo iko nra all the open, no control the tour of the country. Zano asipara ya soso. Asipatara ya hapa. Wanewe Zimbabwe, yangu webuti, shakwana, shokwa nile, enough is enough.
Saka vashibaya.
Zano iti zingwa mpale ya meni.
Saka vashibaya munoti iko vatsigiri venyu.
Vatinotaura kuvatsigiri vanova ivo macitizens ese eZimbabwe ngavachengetedze vhoti yavo. Macitizens ese eZimbabwe havafani kurega chihurumende cheZanu chichidzivisa vanhu vavo vakasarudzwa vachinovamirira kumareparliament, chichidzivisa vanhu vavo vakasarudzwa vachinovamirira kumakanzura. Yava nguva yekuti zvakwana. Acharambi tukapeta mawoko, enough is enough. Tukuna kuramba, shiri kutuwane zanu kie.
Zilo, mulona kutivati giri vatore dano ripi apa vashibaya.
Kati giri vano tende kwa kura kujira mnika ino. Shilo, tumudane mtemo nika, 1551, ino bumedone Zimbabwe, vano ikari zira. Pule kutari zira, isi mwosha, isi isi ui, nika ino niedu, isi nika ye zanu.
Imimi zvino zvimuchata sei nenyaya yokukwikwidza mwedzi uri kuuya uyu.
Chinyaya chakatongwa ichi chakabuda kumagaredzi mosva munoriziva mukoma wangu kuti nyaya yekuafrica iri pamutemo inobvumidzwa. Mukange maapira mutongo unenge wapiwa unosenekwa parutii. Saka ndoziya tiri kutora tiri kugarira sarudzo kwese kunzvimbo 23 dzemakanzura dzemamp ende tiri kuzokwidza musi wa 3 February. Saka vese vakateerera ngaazive kuti aiwa musangano papila. Asi pamusoro paizvozvo tinotendekwa kutora kwandaitakura tidzira chaiko kuti aa izvati zvidini nyika yedu nokuti ndeedu nyika haisiri nyika yamunangagwa, haisiri nyika yezanu, haisiri nyika yematinamati, inyika yevanhu. Saka regai chimuchidimbo chiri kuapira zvakabuda kuhaikosi ende taapira zvinotudzira kuti zvakabuda izvozvo zvose nekwaparutii. So tiri kugadzirira sarudzo izotetwa musi wa 3 February. Vanhu vezimbabwe kwese kwakabvisigwa mamp vavo, kwese kwakabvisigwa makanzura avo zvisiri pamutemo vachibvisiwa nezvanu. Izvanu iri kuzviita, hakuna umwe munhu ari kuzviita.